AC Platinum yawedzera utungamiri hwayo kusvika pamapoints mana. Mushure mekunge yambo tungamira nemapoints maviri chete, mitambo yesondo richangopera isati yatambwa. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita chapungu 2-0 pamusha, musi mumwe chetewo chikwata chaikwikwidza navo chengezi Platinum Stars chakaita mangange 1-1 nechicken in Kuluvebe Stadium kuBulawayo. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaFidelis Mushonga vanoti FC Platinum ine mukana wekusimudza mukombe uyu zvekare.
Davira iyo yakatora kidzokorora. Savane poor players, vane maseasoned players, vane mixture seasoned and upcoming players, vanozvikwanisa.
Pari zvino FC Platinum yave nemapoints makumi mashanu nemaviri, ngezi ine mapoints makumi mana nemasere. Mumwe mutambo wakatambwa, chikwata chiri kutatarikawo zvakare cheDynamos chiri kupemberera mushure mekurova ZPC Kariba 1-0 nezuro muRufaro Stadium. Mutsigiri weDynamos vaanti Munyanyiwa vanoti vari kufara zvikuru nematambiro eDimbare kana kuti Maglama Boys.
Ndinofadza zvakanyanyisa nekuti mashure izvazvo zvada kuti zvimbotimirira zvina mushe, but haa, nematambiro akaita vakomana veGlamour Boys, I was very happy. I'm still happy nanavo nyangwe naizvinoizvi. Saka tinongoda kuti Glamour Boys bora kumberi, pamberi apa tinoramba tichikunda.
Mimwe mitambo yakapera seizvi: Caps United 0 Herentals 0, Highlanders 0 Nichrat 0, Blue Chiefs 1 Harare City 0, Mutare City Rovers 2 Shabani Mine 0, Triangle 2 Yada 1, Black Rhinos 2 Blue City 0. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 52 points, Ngezi Platinum Stars 48 points, Chicken Inn 41 points, Caps United 36 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nichrat 20 points, Mutare City Rovers 15 points, Blue City 15 points, Shabani Mine 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.